Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Masikati akanaka vateereri, tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wechipiri ndira 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reElectoral Resource Center ronyora tsamba kumutungamiri wenyika richikurudzira kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Masangano akazvimirira nerimwe bato rinopikisa oshora kurohwa kunonzi kwakaitwa nhengo dzebato remutwakazi Republic Party kuBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reElectoral Resource Center ranyora tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa richivakurudzira kuti vavandudze mitemo ine chekuita nesarudzo. Sangano iri rakanyorawo tsamba kumutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda. Sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rino. Mukuzenyaya iyi tabata mukuru wesangano iri vatawanda Chimini tikavabvunza kuti kunyoreswa kwevavhoti kwamira sei.
Gadziriro resarudzo inenge iri kuenderera mberi. Tichiona vari kunyoresa vezveki vachiramba vachinyoresa vanhu. Vanhu vanga vakatadza kunyoresa pakaitwa mafezi mana akaitwa gore rava kupera vangawana mukana wekuti vaende vanorejista pamadistrict centers. So takatarisana nenyaya yekungonyoreswa vanhu kuti vanga tichigadzirira vota zvonyowani zvichiri kuenderera mberi. Takatarisana nemitemo yesarudzo pachine maburi akati wandei asati agadzirisika. Hatiri kuramba tichitarisira kuti zvichagadzirisika. Kana makatarisana nenyaya yemitemo yesarudzo, chinhu chakakosha kuti tinzwisisike ndechekuti mitemo inobatsira kuronga maprocesses esarudzo acho. Saka zvese zviri kuitika zvevota registration zvakangodaro daro zvinofanira kunge zvichiitwa nemutemo wakaringana neconstitution. Hazvisi kufadza kuti mitemo yedu haisati yanyatsoringaniswa neconstitution. Tasarwa nemwedzi inenge 6 kuti tisvike kusarudzo. Saka ndo imwe nyaya ichiripo ingangokanganisa mabatirwo esarudzo, nekuti tikaita sarudzo dzisiri pamutemo dzaka kana tichishandisa mitemo isina kuringana neconstitution, zvinovhura mukana yekuti vanhu vasange vachiwirira nezvichabuda musarudzo izvozvo, nekuti zvitenge tichiti zvanga zvisina kutarisana neconstitution.
Mungape here muenzaniso yemitemo yamuri kuti inofanira kuti inge ichiringana nebumbiro remitemo?
Mitemo yekutanga ndeyekuti Zimbabwe Electoral Commission inofanira kunge yakasvumirira yega isina anovaudza zvekuita, yatingati independence pachirungu. Izvozvo zvinobatsirawo kuti mukubata sarudzo Election Commission haina kwainenge yakarerekera. Haina vanenge vachivaudza zvekuita. Sekuziva kwenyu, sarudzo dzinofanira kunge dzina referee, mubati wepembe. Mubati wepembe uyu anofanira kunge asingaudzwi zvekuita nevari kukwikwidza musarudzo iroro kuti titi sarudzo iyi yabatwa mune zvakanaka. Saka mukatarisa Electoral Act yedu inopa mikana yakati wandei yekuti vacho vari muhurumende vari kutonga vanokwanisa kuudza Election Commission zvekuita. Zvinova zvinhu zvinokanganisa kubatwa kwesarudzo. Takanyanyondangana nenyaya yekuti hapana kwakarerekerwa nevari kupembe mubati wepembe wesarudzo. Saka nyaya yeindependence vo chekutanga. Chechipiri, nyaya yeright to vote. Kurudziro iripo ndeyekuti constitution inoreva kuti munhu wese muZimbabwe ane kodzero yekuvhota. Asi tinoona kuti kune vamwe vasiri kupuhwa kodzero iyoyo yekuvhota, even pakunyoresa kuvhota kuri kuitika uko. Vanhu vari kudiaspora, vanhu vari mumajeri, vanhu vese ivavo vane kodzero yekuvhota kuti kana takangotarisana neconstitution. Saka kurudziro yedu ndeyekuti mitemo ngaigadziriswe kuitira kuti vanhu ivavo vane kodzero yekuvhota vapuwe mukana wekuvhota. Takanyanyonangana pakuti Electoral Act yedu ngainangane neconstitution. Ndo zvimwe zviviri zvandingangoti izvozvo zvinofanira kunge zvichigadzirisika. Tikagadzirisa izvozvo tinoita kuti zvinotikanganisa pasarudzo zviite zvishoma. Takatarisana nenyaya yekuti maelections edu achazova here ari free, ari fair, ari credible.
Imi sesangano reERC muri kumbotauriranawo here nehurumende nedare reparamende nezvenyaya iyi?
Ehe, tiri kuenderera mberi tichikurukura navo. Gore richipera tanga tatonyorera Minister of Justice vanyuwani vaziyambi-ziyambi kuti tivaudze kuti vane basa ranga rasiyiwa nevakange vari panyanga ivo vasati vapinda. Tikanyorerawo zvakare kumutungamiriri wenyika vamunangagwa tichivaudza kuti pavaimbova mukuru wejustice ministry pane nyaya yatanga takatanga kutaura navo, nyaya yekuti Electoral Act ngaigadziriswe. Saka tanga tichivayeuchidza kuti nyaya iyoyo inofanira kunge ichigadziriswa pasine nguva, nekuti uzogadzirisa mitemo yesarudzo nguva yapera hazvibatsiri kugadzirisa sarudzo dzedu, nekuti zvinoda kugadziriswa zvacho zvinhu zviri kutoitika iye zvino. Saka zvinofanira kugadzirwa pachine nguva.
Mukuru wesangano rinoongorora zvesarudzo reERC vatawanda Chimini vari parunare muHarare. Bato rinopikisa rePeople's Democratic Party nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vashora kurohwa kunonzi kwakaitwa nhengo dzemutwakazi Republic Party kuBulawayo, idzo dzairatidzira pamberi pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nhengo idzi dziri kumiswa pamberi pedare pari zvino dzichipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika mushure mekunge dzati hadzisi kufara nenyaya yekubata kwavari kuita nyaya yegukura hundi. Mukuzaya nyaya iyi tabata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani mwoyo.
Izvi zvinhu zvinotishungurudza semubatanidzwa wemapoka anonyirira kodzero dzevanhu. Chiti kuratidzira kana kugunununa kuri pamutemo yenyika yeZimbabwe unobvumidzwa kuti kana usina kugutsikana nezviri kuitwa nehurumende kana kuti dunhu kana kuti vanhu kana mamwe mapokawo zvavo munyika ino yeZimbabwe, unobvumirwa kubuda pachena uchiratidzira zvisina mhirizhonga kuti nhau dzauri kunyunyuta nezvadzo zvinorevei. Apa vanhu vari kuti vakanyunyuta pamusoro pezvakaitika mumakore akapfuura zvekuurawa kwevanhu mumatunhu anovaiwa ekuzasi kwechamhembe cheZimbabwe kungaiko kumatebeleland nekumidland, vanoti vanyunyuta kudaro vanonzi vakatorwa nevemauto vakandorohwa vakakuvara vakazoiswa kumaoko emapurisa kuti vachienda kumapitare edzimhosva. Isu seCrisis in Zimbabwe Coalition tinoti hausiwo hunhu hunoitwa munyika ine utonge jekerere. Hunhu hunoitwa ndehwekuti kana pane asina kufara nezvaitwa nemumwe vanokwanisa kunyunyuta nenzira dzinoratidzika. Isu seCrisis in Zimbabwe Coalition tinoti hurumende ichayavamunangagwa yakuzvimwisa maon goals kana yakutadza kupa vanhu kodzero dzekuti vanyunyute vachibudikidza nekushandisa mauto kuti vanyaradze vanhu. Nyaya dzavari kutaura inyaya dzakakosha, asi nyaya dzinotsvairirwa pasi perupasa nemauto kana kuti nemapurisa, nekuti inyaya dzinotaura nezvekuurawa kwevanhu, inyaya dzine maronda akadzama. Tinoda kuti vanhu vauise musoro pamwe chete pachiburikidza neurongwa hwetransitional justice and reconciliation, vopa nhunha dzavo, vopa nzira yakanaka yekuti voregererana sei kuti Zimbabwe iende mberi ichidimbura kuri kuvhute rwenguva yanga yakashata kudai.
Asika hurumende iri kuti yakatoumba bazi rinoona nezvenyaya idzodzi, nekudaro inoda nguva.
Commission yedu yava nemakore anotosvika iwo probably akutosvika 5 kana mashanu isingashandi. Iyo ine utano kana kuti upenyu hwayo hwayakaisirwa huri hwekutarisa makore anosvika 10. muna dzedu dzaanguva dzakareba dzisiri kugadziriswa tozvifambisa sei pane kuti vatumire mauto kana mapurisa zvinenge zvakakosha kuti vati hongu tanzwisisa nhau dzamuri kutaura ngatigare pasi ngatise musoro pamwe chete tofambisa sei toionesana sei kuti nhuna idzi dzinge dzichigadziriswa
vanga vari mutauriri wecrisis in Zimbabwe Coalition vatavani mwoyo vari parunare muHarare. Vamwe vagari vemuchinoi vanosvika mazana masere vanoti vakabirwa mari dzavo nava Obadiah Musindo vachinyeperwa kuti vaizowanirwa nzvimbo dzekugara idzo vaibhadhara kwemakore matanhatu apera. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vagari vanoti vakawirira nava Musindo muna 2011 kuti vaizobhadhara mari inosvika madhora mazana mashanu zvishoma nezvishoma kuti vapiwe nzvimbo dzekuvaka dzimba izvo vakaita vakapuwa nzvimbo idzi. Vasati vapiwa nzvimbo dzekuvaka dzimba vakabhadharawo mari inosvika zana remadhora nemakumi manomwe yekuti nzvimbo iyi iongororwe pamwe nekudimurwa dimurwa mumastendi madiki. Vagari vanoti chibvumirano chavo navamusindo chainge chiri chekuti ivo vaipota vachiisa mari inoita madhora makumi mashanu pamwedzi muhomwe yeAgape Housing Cooperative inozivikanwa zvakanyanya nezita rekuti Destiny. Zvinonzi zvinhu zvaifamba zvakanaka kusvika svondo rapera apo nhume yavamusindo vaLuke Nyirenda vakashevedzera musangano wekuzivisa vanhu ava kuti Destiny yainge isisiri yemubatanidzwa asi kambani yavamusindo vega. Danho rakatorwa navamusindo rinoreva kuti vanhu ava vanozorasikirwa nenzvimbo dzavo dzekugara kana vakatadza kubhadhara nenguva yakatarwa sezvakanyorwa mugwaro rechibvumirano ravakanzi vasaine. Imwe nhengo yeDestiny amai Evanice Rumwe avo vakatanga kubhadhara mari muna 2011 vanoti zviri kuita vamusindo kubira nhengo dzeDestiny.
Haana kubvira akaburitsa kana sendra kusa paground akasvika achitora mari dzedu kwatiri tobhadhara admin nejoining fee takatojoina mari dzitacho zvese tinazvo nemadipost iye haana kana sendra akaya nhara achiisa apo ndisu takatanga nemari dzedu kutanga kuti one paground ground achisati rapo.
Mumwe akapiwa nzvimbo yekugara akavaka mipanda miviri zvisiri pamutemo sezvo vasina plani yemba ndiamai Chenai Rukodzi. Amai Rukodzi vanoti mubatanidzwa ukaparara vakawanda vanorasikirwa nenzvimbo dzavo uye vachange vobhadhara mari nekusingaperi.
Handi munoziva zvinoita kambani yemunhu ka unonzioganisation kambani yemunhu handiti tikapinda mairi hatipedza kubhadhara mastendi tinofa tikasiyira vana nhamo pere kubhadharo.
Amai Rumwe vanoti mari yekutenga nzvimbo yekugara iri kungoramba ichikwira kubva pamadhora matanhatu kusvika pamadhora makumi maviri pasquare mita imwe chete.
Pa2011 tasiye mari yatakubhadhariswa paya pa20 pasquare meters
hatikwanisa
ende mari iyoyi makatadza kuikubhadhara sekutaura kwavakataura vakati kana matadzirira kukutorere mastendi mastendi tikuto kutorende tikutozobvisa vanhu musingade muchida ende hatisisina nguve yekutaa nemimiting tangofonera munhu one by one kuofisi.
VaAndrews Hove vanoti hazvigoni kuti Destiny ive kambani yavamusindo sezvo vagari vakabhadhara mari dzekuongorora nzvimbo pamwe nedzekuvandudza nzvimbo kuti igarike sekubhadhara mari yekugadzira migwagwa.
Plus iye chinotishamisa kuti anoiti organization mari dzasavhaya takabhadhara toga mari dzemarodzi tikabhadhara toga dzeema tikabhadhara toga dzese takazviita zvokutega nemari dzedu nemari dzisingati tinawo organization yacho inozobva papi dai angari organization ngaingeita kaproject yake yega
izosvikatutenga
masoba.
Asi patabata vamusindo vati Destiny yave kambani yavo kunyange payakatanga yaive mubatanidzwa wevanhu vakawanda. Vamusindo vati vakatora danho rekuti ive kambani yavo mushure mekunge vanhu vemibatanidzwa wedzimba mumaguta akawanda vangavoda kuvatorera nzvimbo dzekuvaka dzimba. Nhengo dzeDestiny muchinhoyi dzakasvitsa nezuro nyaya iyi kugurukota redunhu remashonaland west vawebesta shamu avo varonga musangano wenhengo idzi navamusindo nhasi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Arthur Chigoriwa.
Vatereri ve Studio 7 tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave, mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Imwe muri inobva kubwera musha wa Chief Gotora kwanyashanu yakaunganidza muri dzavo dzakabva kuZambia, Botswana, UK neBotswana kumabiko akaitirwa kune imwe nzvimbo kuOrange Group Suburb ekupemberera goredzva uye vakuru vaiyepo vakataura zvaiva kutsikwe moyo yavo maererano nezvavakasangana nazvo mugore ra 2017. Kirimu Dzamiri anotipanyaya inotevera.
Paiva nemufaro unomusi wekupedzisira wegore ra2017 apo vana nevazukuru vemhuri yekwaGotora vakaungana muchinhu ye vachipembera kupera kwegore 2017 pamwe nekusangana zvakare nehama dzakawanda dzaiva dzakapararira pasi rose. Mabiko aya akatora mazuva maviri akaurayiwa mombe, mbudzi, huku pamwe nekunwa zvinwiwa zvakawanda kukatambwa mumhanzi vanhu vachifara nekusangana nehama dzaiva dzorovera kune dzimwe nyika. Mumwoyo vakuru vakauya kuzosangana nevamwe musi uyu vaDaniel Gotora vakati zvakavafadza kuti mhuri yakaronga chinhu chakadaro nokuti zvaiva zvisisina chokwadi kuti vaizoonana vachiri vapenyu. Mushure mekutaura zvakati wandei vaGotora vakati shuviro yavo ndeyekuti dai hurumende yaita mari yeZimbabwe nokuti vanhu vakuru vari kutambudzika kushandisa EcoCash nekutenga nemakadhi nokuti havazvigoni.
Aninga nikafunda kaita seka swipe ya ana kuti anoswipe sei saka unza andi swipe mpuri go metrio mu shop chokwisa pabhazi ana ndodambudziko hombe chichemani vabereki.
Imwe shirikadzi yakataurawo pagungano iri amai Moli Chikwenyero vakati wose munhu akashanda munguva yehondo hurumende yava munangagwa inofanirwa kuonawo kuti vana Chimbwido nana Mujiba vabatsirwawo nokuti vakaita basa guru munguva yehondo.
Saka inini chishuviro changu chandini nacho vana Chimbwido hatina kana chatakambopuwa asi takasafa muhondo imomo tairohwa nemasoja tichinaiwa nemvura tichirumwa nenda. Hanzi kurumwa nenda kurumirwa Zimbabwe, kurumwa nenda kurumirwa Zimbabwe, kurumwa nenda kurumirwa Zimbabwe, kana kufa ndofira muZimbabwe. Asi taingoshuvira kuti pamwe kuda zvatasunungura nyika kudai izvi tichawanawo zvatichadi zvatichapuwa asi kusvika pari nhasatina.
Mudzimai wemumwe aimbove murwerusununguko amai Philipa Chikato vakati murume wavo uyo aimbova musoja akakuvara mutsauna yemumugwagwa zvokuti haachakwanisi kushandira papurazi ravo. Vakativo dai hurumende yaonawo zvaingaitire vana Chimbwido kubudikidza nekuvapawo mari yepenjini yebasa ravakaita guru rokusunungura Zimbabwe.
Saka mu2017 yatakararama nayo takatanga kugozherwa mukati menyika. Nyika yakatiomera, taive vana Chimbwido mukati mehondo asi zvataishuva tichitaurirwa kuti tichaitirwa hatisina kubuda zvirizvo.
Amai Chikato vakatiwo vanoda kuti hurumende yava munangagwa iunze runyararo rwechokwadi kwete kudeuka kwerupa muZimbabwe uye kuti pave nemari yeZimbabwe kwete plastic money iyo iri kushungurudza chembere nharawa.
Kana nyange nemari chaidzo mabhengi dzanga dzakunetsa iye zvino plastic money kuchembere dziri kunetseka, tinoda kuti ichinjwe panotende mabhengi tichinowana mari dzedu.
Mumwe murimi vaFidelis Vakira avo vanorima kuminda mirefu yekudhonene mukadomo vanoti vanofara nemutungamiri mutsva wehurumende asi vakaendera mberi vachikurudzira kuti dai vamunangagwa vagadzirisa nyaya yekunonoka kwembeu yavari kupiwa nokuti zvichadzosera shure gohwo ravo nevamwe vese vari kudhonene.
Mbeu yedu tiri kunonoka kupiwa saka dai chipuhu nekurumidza kazhinji kadoma kadoma iri kunonoka mupuwa mbeu yecobalt farming saka tiri kuzopiwa mvura yanayo mafertilizer so far hatisakati ecobalt farming saka hatina kwatiri kuenda
gogomuzoona ane matanhire vakatiwo vanotenda mwari avasvitsa pavari nhasi vachiri mupenyu sezvo madzikoma nehanzvadzi dzavo dzakatofa kare vakasara nemhuri dzavo gogomatanhire vakati kunyange hazvo vakamborwara zvakanyanyisa muna 2017 hutano hwavo hwakaita zvakanaka chaizvo zvokuti vanokwanisa kuvhumbamira mhuri hombe iyi pasina dambudziko guru mashoko akataurwa musi uyu airatidza kuti vanhu vazhinji vane chivimbo kuti hurumende yava munangagwa chagadzirisa zvinonetsa mhuri yeZimbabwe kudarika zvaiitika pasi pehurumende yava Robert Mugabe pakapera mabiko aya vamwe vakadzokera kudzimba dzavo vachiti dai gungano rakadai richitika makore ose ndakamirira Studio 7 kuchinoi ndini Kiri Mudzamiri
makateerera kune penyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa909 am 4930 kana pa 13860 ne15460 kilohertz pashort wave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vachuchisi vemusomalia vari kupomera mhosva vamwe varume vashanu yekuputitsa mabhambo ainge akatakurwa neimwe rori ikauraya vanhu mazana mashanu negumi nevaviri uhuwandu hwevanhu vakashaya muzuva rimwe chete hwakawandisa zvakanyanya munhoroondo yenyika iyi nepfenyuro yeIran inoti vanhu vanodarika makumi maviri vakaurayiwa mukuratidzira kuri kuitika munyika iyi izvi zviri kuuya apo mutungamiri wenyika iyi vaHassan Rouhani vari kuti mapurisa haasi kuzoregedza vanhu vari kuratidzira ava vachiita mhirizhonga mumwe sachigaro wesangano revanofamba nemabhazi munyika repassenger association of zimbabwe vatafadzwa goliath vanoti zororo rino chero haro ranga rakaomerwa vanhu vanofamba nemabhazi vakaona shanduko kubva mumashandiro emapurisa mumigwagwa zvinoratidza kuti vave nemusiyano mukuru kubva gore rapfuura ra2016 regai tinzwe hurukuro yaitwa navagoliath nemutori wedu wenhau Evans Zininga
takatarisa nefiga iyoyi yakabuda ye42 zvinoziva kuti pane tsaona dzakaitika futi dzogononge dzawedzerwa ndingangoti nhamba hombe yekuti vanhu vafanira kunge vachifira pamugwagwa nenzira ipi nekuti zviro kwenzerwa nevatyairi vanoshanya pamugwagwa yatoti negligence inguva zvese kana kuti human error saka tiri kuti gore rino tsaona idzi tingangoti dzadzikira kana kuti hadzina kudzikira tinoona kunge tingangoti zviri pakati nepakati tsaona dzegore rino iri chinhu chandinoda kuti ndinyanyotaura ndechekuti tsaona zhinji dziri kuitika mugwagwa dzine zvakawanda dzinozvo zvinokonzera tikatoda kutarisa mugwagwa yedu muzimbabwe yese yakashata zvikurusa
tsaona zhinji tonzwa kuti vanhu vanenge vachifamba vachimwa doro vachitora zvimwe zvinodhaka mapurisa muri kuona achiitawo here zvimwe zvinhu zvinoita kuti dambudziko iri ripere mukufamba kwevanhu
chandingada kutaura kuti gore rino igore ranga rakasiyana nemamwe makore nekuda kwehurumende itsva yauya vanga vakada kumboreutsira vanhu kuti vambofamba marodhidoko anga ari mashoma kuvanga pasina kunetswa kunoitwa makore ese kuti wakafamba kuti 100 kilometers pane rodhibroko vanhu vanga vachifamba madira ajojina marodhidoko anga ari mashomawo but mapurisa anga achitowo basa ravo mune zvakanakisisa
zvimwe zvamuri kuita ndezvipi kuedza kubatsira vafambi kuti vanzwisise zvamuri kutsanangura izvi kuti vanofanirwa kuita sei vachikwira mota dzakadini vachizvibata sei mumigwagwa
okay isusu takabata nemamwe masangano sepassenger association zvatiri kuita tiri kufamba mumachechi neskoro nekupinda oma basteminas tichivaudza kuti zvinjodzi yekufamba nemaprivate zvakamira sei kuti kana muchi vachizenge vazoita utsaona hapana cheuri chavanoona kana kubatsirwa chaiko chaiko asi vakakwira mabhazi ari registered ane passenger insurance cover nemaroute terminal nezvinhu zvinobvumirwa nemutemo kuti vange vachi operator maoperator iyayo like passenger insurance cover ndiyo yatinokoshesa
zvii zvamungadewo kutaurira mhuri yezimbabwe nekuti vanhu vachiri kufamba vachidzokera kunzvimbo dzakasiyana siyana mukupera kweholiday kudai
chekutanga chandinoda kutaurira mhuri yezimbabwe vanofamba ngavaite sarudzo yakanaka sarudzo yekufamba nemotikari dzinotenderwa kutakura vanhu makombi mabhazi ane passenger insurance cover pawindowscreen nepamberi apa nekuti mota zhinji hadzina passenger insurance cover.
Avo vanga vari vatafadzwa Goliat vachitaura parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Munhau dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chaburitsa vatambi vacho avo vachanyoresa kuti vatambe muConfederation African Football makwikwi emakundano eCAF Champions League. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Vatambi ava vanosanganisira vaviri vekunze kwenyika Shadrack Mahembe wekuZambia naAlbert Eyonde wekuCameroon avo vane nhoroondo yakasimba yekutamba mumitambo yepamusoro-soro. Mahembe aimbotamba kuSweden uyezve Eyonde aimbotambira chikwata chine mukurumbira kuCameroon cheCanon yaounde. Vaviri ava vachitarisirwa kushandisa ruzivo rwavo kuona kuti chikwata ichi chadarika mumin league stage yemakundano emuAfrica aya. Anotaura akamirira kugona kunenge kudada muzvare Chido Chizondo vanoti vamwe vatambi vatsva vachange vari muchikwata ichi makundano emuAfrica vanosanganisirawo Lawrence Mhlanga uyo FC Platinum yakatenga kuChicken Inn, Libert Chakoroma uyo vakatora kungezi Platinum Stars, Jameson Mukombwe akabva kuBlack Rhinos naRaman Kutsanzira uyo aikanda zvibodzwa pamadiro kuHighlanders. Vatambi vakarwa hondo yekutora mukombe weLeague vakaita saRodwo Chinyengetere, Charles Banda, Brett Amidu, William Sitima, Winston Mango, Nigel Pisani, Kelvin Moyo, Mukokeli Dube na Gift Mbweti varimowo muchikwata ichi. Vamwewo vaive muchikwata ichi mwaka wapera asi vachange vachitamba muAfrica ndi Mashao Mudewe, Ali Sadiki, Petros Mari, Nobizita Masuku, Kelvin Madzongwe, Gift Bello, Elvis Moyo, Francis Tizai, Nigel Tigere na Hilary Bakacheza. Asi Tekshua Chinyama uyo akanzi atsvage chimwe chikwata chekutambira haamo pavatambi vakaendeswa kuCAF ava. Muongorori wemutambo wenhabvu vaJibas Matapure vanoti FC Platinum yakasimba zvekuti vane chivimbo chekuti ichaita zviri nani kudarika mumin league stage umo makasvikwa neCapes United gore rapera.
FC Platinum ndikuona zvakanaka kuti ichatamba bhora zvakanaka, ichabudirira kuenda kumberi. Yabudirira kuenda kumberi but vakomana njaona zvakupangura achatadza kuenda kuchi final but kutamba bhora yekutamba bhora.
Asi muteveri weCapes United vatichaona Makesa vanoti kugona kunenge kudada inoda gadziriro yakasimba sezvo ine vatambi vatsva vakawanda avo vasati vajairana kutamba vese.
FC Platinum ndikuona hangu yakasimbawo zvisina kunyanya nenyaya yekuti vakadai vakaramba vaine maplayers avo avakatorosa league vasina kunyanya kuzotsvaga mubhozi makombination avo vachavanetsa pakuti chi vanofanira kuti vanhu vakajairana vanotoziva kuti bhora rinofamba soso vaikwanisa kusvika kumberi vaine maplayers avo ivavo.
FC Platinum iri kuungana musi wa8 ndira kutanga gadziriro yavo yeCAF Champions League pamwe nedzibiriro yavo yemukombe wekasolaga Premier Soccer League.
Tinotenda zvikuru Michael Kariati sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro nawo sangano reERC ronyora tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa richinyunyuta nekunonoka kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.